A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Friday, September the 13th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are continuing to talk about the controversy surrounding the legacy of the former president, Robert Gabriel Mugabe.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And we are also live streaming on all our Facebook pages. Please visit us on VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we will also be live on our websites at www.voashona.com. www.voandebele.com as well as www.voazimbabwe.com and join in the conversation.
Controversy continues over the burial of former President Robert Mugabe, with the family now saying definitively that he will be buried at the National Heroes Acre probably after 1 month.
Yes, and Tunga, this seems to be, you know, a script that nobody would have told would happen. We hear hour after hour, there's, you know, a press conference that has been called. But we just saw, like you said, Leo Mugabe, the family spokesman, coming out and saying that, yes, we understand we have a video of Leo Mugabe. Let's take a listen to what he had to say earlier on.
The family has pronounced that former president is going to be buried at the National Heroes Acre. The actual function will happen on Sunday. That function is to do with the normal government function, where they do the 21-gun salute and so forth. Thereafter, he'll be taken away to be buried later at the Heroes Acre once the works that are required by the traditional leaders have been done and they are complete, then you'll be buried at a private function later on.
That was Leo Mugabe addressing reporters there earlier, but in his latest press conference this evening around 6 o'clock at Blue Roof, Mr. Mugabe seemed to suggest that the mock burial at the Heroes Acre on Sunday has been cancelled. He also said that the body will be carried to Zwimba on Sunday for a traditional funeral program, where members of the family and the area will be given an opportunity to pay their respects. Then the body will be flown back to Harare, where it will wait for a proper structure to be built at the National Heroes Acre. And Mr. Leo Mugabe said that structure is expected to be complete in 30 days, meaning that Mr. Mugabe could be buried only after 1 month.
Yes, Ntunga, and we are actually continuing to get in touch with Mr. Leo Mugabe so that he can update us, because things seem to be changing hour after hour. But as it stands, he had just issued a statement to Associated Press and other media where he, like Tunga said that there is going to be some kind of structure built, and after 30 days, then the former president, Robert Mugabe, will be laid to rest. But the mystery still surrounds what happens on Sunday. So we are still waiting, and we're still trying to get hold of Mr. Mugabe to get the latest of what's coming out from the Blue Roof. Ntunga.
Yebo, kunjalo mavela silichona njani emakhaya. Lamhlanje ku-Live Talk siqhubeka ngodaba lukamnumzana Robert Mugabe, yena ubhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Siyazi bekulokudoniselana phakathi komteni wakhe lohulumende. Abakahulumende bebesithi kumele abekwe National Heroes Acre, kanti amanye amalunga omteni wakhe ebesithi cha uMugabe wathi ufuna ukubekwa emzini wakibo, ngakho kumele intando yakhe ihlonitshwe. Isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe kunsukana ezedluleyo ube tshona ekhuluma lentathelo izindaba esipha i-update ekhuluma lokhu akhulume lokhu akhulume lokhu akhulume lokhu kodwa simbonile namhlanje ntambama ngama 6 o'clock khonapho ekhuluma ese-Blue Roof esithi yena hayi kukhanyange sonto akusoze kube kusaba lokubuthana e-Heroes Acre. Isidumbu sikaMgabe sizahanjiswa kozwimba ngalelo langa ngesonto. Then lapho sizaphenduka khona sizamelela okunye okuyi-structure lapho sizafakwa khona lapho azancwatshwa khona uMgabe National Heroes Acre. Uthi uLeo Mgabe leso structure sizaphela ukwakhiwa ngemva kwenyanga 30 days okuthi kubana uMgabe uzavekwa kuphela sokwedlule leso sikhathi 30 days i-structure leso sakhiwe yilo udaba isingalo lamhlanje Marvelous.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nekutarisa nhoroondo yehupenyu wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika pamusoro pe atingati makakatanwa here kana kuti titi chii hatisi kunyatsoziva nekuti tiri kunzwa tanzwa muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vachizivisa ivo vatori venhau manheru ano kuti zvanga zvakarongwa kuti vamugabe vawanikwe ivo vachiendeswa kuHeroes Acre nemusi wesvondo zvichamboti miswei kunyangwe zvavo vachazoendeswa kuHeroes Acre asi pari kunzi pachatora nguva inokwana iyo mwedzi pachivakwa chivakwa chekuti vamugabe vazowanikwa vachiradzikwa asi hasati zvazivikanwa kuti zvichafamba sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano nhasi taona veruzhinji vachibuda vachienda kuRufaro Stadium kunoonekana nemutumbi wavamugabe uyezve mangwana makurukota anobva kune dzimwe nyika muAfrica nekuchamhembe cheAfrica nekumwewo vari kutarisirwa munyika. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti chii chichaitika nemusi wesvondo? Tine mutori wedu wenhau ari muHarare pari zvino. Hello Blessing.
Hello Mavila.
Ehe, aiwa tinoziva Blessing kuti pari zvino waneta wanga uchiswera uchifamba wambokwira nekudzika. Asi tipewo mamiriro akaita zvinhu pari zvino pamusoro pezviri kuitika panyaya yavamugabe.
Zvirikuita ndezvekuti pane mashoko akawanda ari kupesana panyaya iyi. Nekuti muri kuonawo kuti vaLeo Mugabe nhasi vari kuti vakataura zvimwe mangwana vachitaura zvimwe zvekuti vakawanda havachanyatsozive kuti zviri kufamba sei. Asi chandingataure panyaya iyi ndeyekuti kutomirira zvazve zuva nezuva hatingaziva kuti mangwana zvinenge zvichifamba sei. Zviri nani kutomirira zuva racho kuona kuti urongwa hunenge huripo hwaitwa here sematsaurirwo azviri kuitwa.
Taona nhasi wanga uri kuRufaro Stadium kwafamba sei ikoko?
Kwanga kuine vanhu vakawanda zvikuru vauya vachiva kuzoonekana nemutumbi wavamugabe. Kwanga kuine mhuri yavo, vana vavo, asi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havana kuuya. Vari kunzi asi vamboonekwa kumarinda eNational Heroes Acre. Asi vanhu vauya vakawanda zvikuru, vamwe vanga vachichema chema kuti nemamiriro aita zvinhu nyaya dzezveupfumi vari kuona sekuti nguva yavamugabe yanga iri nani, vachiimba dzimbo dzekuti makasiya chingwa chiri dhora iko zvino chakuma 7-8 dollars iko zvakadaro daro. Asiwo vamwe vanga vachitiwo vanenge vakasiya nyika iri parumananzombe munyaya dzezveupfumi, vachitiwo vanenge vainetsananetsana zvakawanda zvakanyanya nedzimwe nyika dzekudzoko.
Blessing Mr. Mugabe, Leo called you a clever guy yesterday. Yes. And this is what he said this evening addressing journalists at the Blue Roof. He said, and I quote, "The government, the chiefs, the traditional leaders went to the Heroes Acre. They showed each other where President Mugabe is going to be buried, and that place will take about 30 days to complete." What are people saying about all this, you know, controversy regarding where and when Mugabe will be laid to rest?
Of course, I understand that now they are saying that there is a place at the hilltop, at the Heroes Acre, that is reserved for President. We never heard about that. So my sources are telling me that they might actually be building a mausoleum. Whether Mr. Mugabe will be buried there or whether it will just be an empty one just to honor him, we don't know. Like I said, with what is happening about this burial, we just have to play it by the ear. But of course, also on the issue of fake bodies, some sources close to the similar merely saying that his body was prepared or prepared to last for 30 days, not that the mausoleum will be built for 30 days, because I think the family wanted to take him right around the country to all the provinces. But it was in conflict with the government program whereby they are bringing like all the provinces to Rufaro. Yesterday they brought in 5 provinces. Today it was another 5, something like that. So the program seemed to be clashing. This is why there's also this confusion.
Mukoma Blessing makwanisa here kuwanikwa muchiona kana kuonekedzana na vamugabe tipewo zvamasangana nazvo zvazvakamira sei
hongu ndakwanisa kupfuura napo mutumbi wavo vanga vari mu casket pakavharwa pamusoro neglass saka vakawanda vanga vachingopfuura nepo vadiki vakuru vanhu vakawanda zvikuru vanga vachiuya iko kunhandare yerufaro asi nhasi zvinenge zvazvakatirongekei kwauya mapurisa akawanda zvikuru kudarika zvakaitika nezuro zvakazopa kuti vamwe vanhu vapedzisiri vakuvara
tinoona zvakare sekutaura kwauri kuita kuti nezuro pakaitika kutsikana nezvimwe zvakadaro sei iyezvino tiri kuona vechidiki vachibvumidzwa kuuya kuzoona mitumbi yevanenge vatisiya zvaiitika here kudhara izvi
ndinoona sekuti zvinongoenderana nemhuri vamwe vanoda kuti vana vaone vamwe havadi kuti vaone saka zvinenge zviri kuvabereki kunyanya kare zvinongopa chivanhu vamwe vaiti vana havaone asi mazuva ano andofunga kuda seukuru wacho runenge rwanyanya zvekuti zvinenge zvisasakoshesa
aiwa tisati uchienda zvako titaurirawo kuti urongwa hwamangwana hwakamira sei
mangwana sekutarisirwa kuti kuri kuuya iko vatungamiri venyika gumi neimwe chete senatauro vavamunangagwa nevamwewo vakambotungamira nyika vatungamiri varipo vatandwa vari kuuya vanosanganisa pauhuru kenyatta vekukenya vapeter muparika vekumalawi vachisekedi vekudrc kuchitiwo vaedgar lungu vekuzambia vasiri ramaposa vekusouth africa nevamwe kuchizotiwo Iran ichatumira mumiriri nechina pamwe necuba uye parutarisirwawo vamwe vaimbova vatungamiri venyika kusanganisira vana kohamba kuti vauye kunational sports stadium ikoko vana Kenneth Kaunda vanova vanga vari shamwari yavo yepedyo vachauyawo vadi vasimbisano vekumozambique ndo vamwe vari kutarisirwawo mangwana
aiwa tinokutenda chaizvo Blessing
that's our owner stable genius the Blessing Zulu thank you Blessing tichaa kubata mangwana
thank you so much mchungai marvelous
okay you have a good night
nguma ngu Blessing Zulu aitatelisa ndaba yetu eseharare ubekhuluma ke lapho ngakubone lamhlanje ngoba bekugcwele abantu enkundleni yeRufaro Stadium njengayizolo besiyabona isidumbu sikaMgabe bemvalelisa izolo kube lokunyathelana bagxobana abantu abanye bagcina belimala abanye bafeyinta kanti ke namhlanje hayi kukhanya bekule order kancane ngoba kasizwanga kukhulunywa ngokunyathelana kwabantu kube khona ngichilo kubana istory lesi udaba lolu luyatshintsha-tshintsha uLeo Mugabe lamhlanje utsho lokhu kusasa uyavuka ekhuluma okunye esilakho lamhlanje akukhulume ngalintambama ngokokuthi hhayi ngempela bavumelene njengomdeni ukuthi uMugabe sizabekwa yi-National Heroes Acre Ganti ke uthi kule structure kuthiwa yi mausoleum esimele sakhiwe Heroes Acre konapho kuchikomo lapho umgabe aza vekwa khona kodwa uthi yena bathe leso structure leyo ndawo iza kuba isilungile kuphela ngemva kwenyanga 30 days kodwa lizwile intatheli zindaba yethu uBlessing Zulu echasisa la ukuthi hayi ngokuzwa kwakhe kuthiwa umzimba kaMgabe okwamanje bawucombacombile bawulungisile ukuthi hayi ungaba usalungile ungakuwonakali phakathi kwenyanga elandelayo 30 days so okuyikho kasikwazi khonapho ukuthi kuphi ngabe uLeo istory sakhe besingatshintshatshintshe emalangeni wonke la adluleyo besiyahamba ngakuchoyo kodwa hayi okwamanje singathi liza sikhethela lani eli ingakukholwa khonapho ukubana yikuphi ukuthi usancwatshwa ngemva kwenyanga kumbe okukhulunywa intatheli zindaba yethu ekuzwayo lakho yikho yini mavianzi itineva tereri
aiware gaitende panare hallo kola
hallo makadineyo
aiwa tiri waditriptaura nani uyezve muri kupi
ndinonzi zvidzairo zvidzo ndiri kutaura ndiri kucolumbus ohio muno muusa
aiwa taura itinzwe varuzvidzo
ndiri kunzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika vanhu havasi kuona kuti confusion iri paya ndekuconfusion yakanga iripo nyange vakuru vavo vachiripo because hazvina kana direction maonero atiri kuzviita because zvinhu zvokuti kana munhu wakaronga upenyu hwako uyezve wakaronga magariro ako zvinhu zvingada zvakato I know that you cannot plan or far plan, but as a government, which is very bad.
Asika varishitu.
Kukwane 1 month vanhu vari parufu. I know that. Kune inonzi funeral kozoita inonzi burial ESA process ye funeral iyo kozoita death ine iprocess yenhiringini so munhu nganofika kusingapo uya uzogara futi 1 month munyika usati wavigwa zvinoita izvozvo
varuzvidzo tinoona kuti vamugabe vakabva pachigaro zvanga zvisina zvavanga vasina kutarisira hamusi kufungo here kuti pamwe apa ingange iri mhuri iri kuda kuti vaone kuti chii chingaitike pamwedzi iwoyo munyaya dzezvevamwe hama dzavo dziri kunze kwenyika nezvimwe zvakadaro
batika matongerwo enyika aakupinda pafuneral sei ndo zvimwe zvinotinetsa kuti zvematongerwo enyika hazvifanira kupinda pafuneral munhu kana achinge ashaya toziva kuti the next thing kuviko kwake but kuvigwa kwomunhu mukuru uyu kwaakutonetsa
asi hanzi vachiri kugadzira ka mausoleum apo pavachavigwa hanzi ndiyo ichatora nguva
so that will take a month
according to Leo Mugabe the nephew yes
very unfortunate even a big house cannot take a month to build maonero atinoita kuti if the all things are there cement zvese zviripo it cannot take a month under normal circumstances
inenge iri imba yakakura sei mugoma isingatori yemonth
imba ine 4 room house iri kutora 3 weeks kuvaka kuHarare kukoko mabuilder aripo kuzonzi this thing will take a month
Three weeks ndio 4 months yacho ka panenge masara 1 week chete.
I'm talking of a big house, not a grave. Grave ringatore 1 month kuvakwa sure.
But it's an important structure, it's not an ordinary grave.
And ndikuona kwani kwandikuita ndekuti pakuita fanga pane confusion. Ndikuti pantori ne confusion. Ndomuonera andikuita as an individual, not ndichirepresent anyone or a group of people. There is confusion here.
Mm-hmm. Mm. Aiwa mashoko makuku tutinokutenda iva ruzvidzo regai titore mumwe eko watina
ruzvidzo yakhulumisa ndebele
mina ni adoba doba nkuluni ni azwa kupela
okay hai siyabonga ruzvidzo
aiwa tinotenda varuzvidzo regai titore vamwe kola vakamira pari zvino hello kola
hello sisimave makadi
aiwa tiri wadi tukutaura nani uyezve muri kupi
Muri kutaura na Joshua Gurure ndiri ku East London South Africa.
Taura itinzwi.
Inini pamaonero angu panhau iri kuitika iyi, the Mugabe families I can say in another way they are very clever. In a way yekuti iyo they are playing a game inotaura nevarungu yakunzi pretend to be a fool to fool a fool. Muka tarisa panhau dzese matauriro ari kuitwa naLeo Mugabe aya vakabotanga achiti nezuro munhu achanovigwa kwazvimba vakazonge achiti handina kudaro handina kukuzivisai takangoti chaenda kwazvimba chete for body viewing nhasi futi vakati no akuvigwa kuHeroes vakazobuda mamwe mashukubudza ano kuHeroes kuchaenda empty box saka nau papo ndipo zvichatora mwedzi hatisi kuziva kuti pamwe vasarudza nzvimbo iri padombo here yekunzi pamwe pachacherwa kubva padombo like maybe zvakaitwa sisi John Rhodes kunzi akavigwa padombo pamwe zvichatora mwedzi kuti pacherwe but of which mukatarisa from another angle yavari kumira nayo yekunzi currently vamugabe ndi chief panovigwa chief apa zvinhu zvinoitwa secret I remember from kumusha area yandinobva
munobva kupi
chief wekwedu akapa
munobva kupi
pa area yandinobva kukunana karo iko
ehe kunhu zvinofamba
sei china chief akafa chief akatonzi paakafa akatonzi aenda kunovigwa but surprisingly pane vanhu vakatozomutswa usiku few people vakazomutswa usiku neveukama umambo iyoyo vachinzi hande munovidha mambo mambo akazovigwa usiku so we might wait pachinzi 30 days ndopachavigwa Mugabe but surprising anenge atovigwa kare even pakunzi zvoni akafa musi weFriday you might not know kuti maybe akatofa 3 weeks ago or something like that but it's not something that zvinongoitika vabva waannounce immediately kuti munhu afa munhu anenge ari munhu mukuru akadaro haannounce immediately and vanhu vaive vanovamameno patakura tingonzwa kunzi vanoomeswa vanoita sei saka akafa musi wefriday kwakutoomeswa the following wednesday kwakutounzwa kumusha saka hazvinhu zvisinganzwisisike kuti zviri kufamba sei but kutarisa backwards kubva panhau yekupu iyi yakaitika mashoko aripo ekuti haana kuregerera vana vamunangagwa saka at the same time family iyoyo kana akasiya atiye haasi kuda kuvigwa naivo That's why you get to see kuti pamwe parikutange pawirirana mugovernment wobuda mamwe mashoko ekunzi havana kuwirirana saka zvimbofi zvakaitika kunzi vachava vatendera kuti vaite presiding over that funeral saka it's just a matter yekuti pamwe vachaita presiding over empty coffin
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma Joshua muve nezuva rakanaka
It's
25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 25 after 2 o'clock here in Washington. This is Studio 7 Live Talk and tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe who died in Singapore last week. Sitate umlaleli ecingweni uThabani kunjani mnumzana
Wo makadi yenyu
ndi ripo hedu ndiva Thabani ri apa
ndi Thabani kubhinga
kwakamira sei kubhinga
Hawo binga kuri nani?
Mhm, ndipewo fungwa zenyu.
Aiwa ile so tuto shamisika kuti kuzvakuitika kuvakuru kuchii.
Mhm.
Ya tuto shamisika kuti kumuna akagara umwezi era asina kumbovigwa kuchishi kumbovigwa tuto shamisika kuti ku a zvizvakuitika kuvaroda kuita sei vakuru kumusoro.
Mhm. Izwi rakasvika kubhinga rini?
Rakasvika musi Friday.
Mhm. Vanhu vari ikoko
kuti vamugadhe vashati kati sezuva vashani so tanga tichema nevamugadhe kuti zvavakatiitira kuno kubhinga hapana chakamboita kana.
Mhm.
Vanhu vakamborohwa na 2008 vachitorohwa vachitopondewa kuno kuti saka kana vatofawo zvinenge zvatoita nani saka tazoshandisika kuti uko mukuru wacho kuvigwa kwacho futi kwakutogarawo mwedzi kuchizvi kutoitika.
Mhm. Aiwa mashoko makuku tu
vamwe. Ko mukulume.
Ya siyazama ukukhuluma siyakhuluma.
Nakhuluma.
Wathi nebhinga ngokuchona ukamtani.
Ala tebhinga balombeni inibone iminenya kukhulu kuti hayi ungave njoro sichonire vere hasi u right inenye izinto zyaba zyaba right.
Zyaba. Zyaba right njani? Ubengase nguye umongameli phela. Ubele affecta njani umgabe ngoba bamgenqula ubengasekho embusweni ubele iphambanisa njani?
Of course ngoba umgabe uchiye umunye umuntu lapho sesibusayo umuntu wangkhona la futhi ngayi bayafanana ukwenza izinto zabo bazenza ziyafanana.
Mhm.
So uchiye sefundisile umunye umuntu izinto abezenzayo kathi ezidlulileyo.
Yeba kithi wena uzamkhumbula ngani kahle kahle kungaba emsebenzi emihle kungaba ngemibi.
Ukukhumbula kwamugabe ukuthi mina esikhathi mina ngirandi isikolo asafunda singabhadalanga ama school fees.
Mhm.
So lapho ngiyazimkhumbula sinyuthi umgabe wasiyeli ifunde ngani ngono lijana.
Mhm. Okubi ke ozamkhumbula ngakho nxa kukhona.
Ukubi kunenya kukhulu ukuthi lapha 2008 lapha sachaye dinga lapha sichayelwe ukuthi sina sivoteri MDC.
Yeba kithi.
So lapha hayi dinga zero umgaza kwamfuni lalaba ebachere bona ukuthi babuse umbuso lo zere lapha dinga sibafuna.
Ye madoda hayi no kulungile siyabonga Thabani sibonge sakubani?
Mwinde.
Mwinde. Siyabonga mnene Mwinde.
Regaiti vaverengere pane vanyora comment mkoma na previous Vaudmia Chakarisa hanzi caller from Binga havarovimbwa vakaviga mpinyi hanzi aiwa caller from Binga vari kubva vataura zviri pamoyo pavo vafadzwa nezviri kuita caller ava. Vadi
katai nje fihlo mpinyi uhle ilande vele straight.
Mhm.
Mhm, sithatha omunye njalo umlaleli umthokozise. Kunjani mnumzane?
Ngiyaphila ndinganga.
Siyaphila. Yehlisa iradio yakho siyayizwa ngapi yasiphambanisa kancane.
Right. Yabonga.
Mhm, usixhuma ngapi wendawo?
Hayi, sekala yo ekhlapi.
Kutichi.
Ya bitishi.
Nayi kwakanaka. Kusiphi imbono yakho?
Hayi, wokarantana nje ukuthi sina siyakhala labe muri samkazi labe Zimbabwe ngijikelele yabafowethu labotate. Hayi, silahleke okuningi nje kaumi esikulibale ukufa ikufa akurande singayeni.
Mhm, utho abeshoneni bathi afanaka utho kubi makungakhulunywa umuntu makakhunjulwe ngokuhle nxa esejonile.
Ya ku ngakukhubula abantu kodwana ukushintsha lutho umuntu sehambile sekumele semkhulu yalale ngokuthula kuthi rest in peace.
Mhm, kuyini wena ozamkhumbula ngakho?
Ukuthi nje ube ngumuntu wamabala afemu ukuthi uma ingavele atsho lokhu kuchilo.
Yeah, madoda.
But you was my reason I would have been born of the government, Lavia Muliga, former president, as my reason I could not be.
Kodwa nxa ungumuntu lwano ngintando kayiphikiswa uthi ungatshi ulutho utshile yinto enhle yini khona yona leyo mthokozisi ngokubona kwakho ngoba kwesinye isikhathi okutshiloyo kuyabe kungayisikho uyabe urong.
Ya kuba ngintando kayiphikiswa at times kungu-leadership kumele uemploy ama-decision tactics. At times kumele kube ngumuntu othi khona yawu autocratic leader, you decide and you complete your time. Aba muntu bakuthikisa i-democracy angihambe i-one kaba le problem. Kumele uemploy these uthathe ngalokho awubambe ngalokhwana then.
Yebo, hayi siyabonga mnumzana ongena kuhlela.
Hayi la ngiyabonga kakhulu.
Nazine mtereri ya democracy inonetsa at times unofanda kana uripanyanga unofanda kushanisa ma different tactics zviyazve kuti at times ukati izvindizvo ndizvozvo zvinofanda kutedzwa
saka vari kuti vari kuwirirana nezviri kuitika
hanzi aiwa vamugave vanga vasiri perfect hawasi afanaka saka
aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu tina Blessing Tsvanhu ari kuti ndifonereiwo kani please Blessing tumira namba dzako makaisa zvakare code namba yenyu tikokufonerai kudzaisa maita anzi ndifonerei ndobvaisa namba yake aiwa tichakufonera top fan yedu emiwe kwamazadzi hanzi asi iri kuvakwa nemunhu one chete here ari kubvunza museum yataurwa iyi ntunga kuti ichatora mwedzi ichivakwa. Top fan yedu Will Sweeney ari kuti kola has a point ari kutaura ndofunga kola vaya vekubhinga ndichaziva. Clever Tom ari kuti please call me ndobva aisa namba dzake. Hansen Shepherd Muswere aisa namba anzi please call me. Patience Mulalamabi ari kuti kola has a point. Previous ndiwandamboverenga Chakarisa ari kuti kola from Binga he has a point. Havarovi mpinyi vakaviga. Inoki Mufuka ari kuti please call ndiri kuno ku South Africa. Aiwa tiri kukufonerai vabva vaisa nenhamba dzavo uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Gabriel Mugabe vaimbova mutungamiri wenyika uyezve vatakaona vachitisiya svondo rapfuura nemusi wechishanu. Nhasi tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti urongwa hwasanduka zvakare. Urongwa wanga uchifanira kuitwa nesvondo hwasanduka. Vataura ivo kuti hanzi urongwa uyu uchazozivikaniswa 30 days kubva nhasi. Saka toramba takatarisira. Tinonzwa kuti tina hama Hilda Nkomo vari panhare rigaitende kwavari. Hello, Auntie Hilda. Aiwa taswera sei zvamuri kungonzwa tanzwa Leo Mugabe muzukuru mukuru wekwa Mugabe anga ari kutaura iye akamirira mhuri achiti iye urongwa hwasanduka vachambotora mazuva anoita atingati 1 month kuti vamugabe vazoradzikwa tipewo mafungiro enyu.
Inga zvakatooma nyaya yacho yatisungurudza mhani isusu sezvizvarwa zvezimbabwe. Kuti vamugabe vatofananawo nemunhu akutopikiswa njere nedzavo nepamusungwa kana ukafa vainzi iwo uchanorigwa asi hembe dzako dzichagara mujere kusvika nguva yako iyayi yakwana kureva kuti ivo sehurumende sechivanhu ende nyika yedu yagara ine mutemo tiri vanhu vechechi tine vanhu vanochengetedza unhu hwedu nechivanhu chedu vavadii kungovanzirawo tisi kuti munhu akafa anzorora murugare varadzikwe nokuti kana ivo chero iriyo hurumende kuti vakuda kutongera kuti zvinozoitaurwa zvinotaurwa nedzimwe nyika hapana zvavanotaura nokuti munhu nemunhu ane mawishes ake semutungamiriri akaita kuti tive padare nhasi ivo vane vaiva nezvido zvavo vachiri mupenyu vakataura venga ende pane masiki zvaibuda mahighlights ezvavaitaura mukusungurudzika kwavo vachiroverwa mkuru nevanhu vavo venyika yavo izvozvo zvaifanira kuitwa nemunhu wese semunhu aifamirira nyika kuti vane zvavaidawo kutaura kana dai vaikanganisa zvimwe vachigonawo munhu wese anotadza but iyo urumende yedu ndo yatiri kudaro kuti vadarire kudaro kuremedza munhu ende zvinorwadza sei tisusu taizoona kunana South Africa kunana Botswana chaucha kuti munhu akafada swiki onzi pari kuda kumbodzondwa vanoiti vanhu vakangodai vasina chemozonosangana its so bad.
Asika pa amai Hilda Nkomo vari kutaura izvi imhuri yekwamugabe ndova pachitsidzo chekuti ngapamboitwa mwedzi umwe chete kuchivakwa chivakwa ichi
mhuri yekwamugabe vakutaura on behalf yokushungurudzika kwavo kuti because nyaya yavamugabe ka yaida kungoti sezvo yazaita hwanadiyo mugabe kuti zviri kwatiri kuti semhuri handizvi but then hurumende yoyoti isusu haziite nokuti iri ranga ragara riri gamba vanofanira kuenda pazinozeeka nokuti ndatishuvairi kuti ivepo it was because of him kuti yakavakirwa kuti ndokanopinda magamba ese but ivo vazoramba ka vachiri normal in his normal capacity he was supposed to be respected on those wishes as a president nhasi mbiri yavo yezvozvo yaitika but isusu zviri kutishungurudza kuti vadarirei nokuti ukafirwa indakambofirwa yandoting from experience kana wafirwa unofanira kuningirikina unofanira kuti uzorore panovigwa chitunha you forget you know unenge wakufungidzira but zvatodarika but kuti munhu ari kumotari pachinei makare ende wese yezvinezvo vari kushungurudza chero yafirwa akaona nhamo nokurera munhu achirwara kuonga munhu kunorwadza agozomirira kuke zvino kuti amuprovensi. That's so bad. That is so bad, really. Maone rangu.
Sibone lapha kulombiko ovela kumuzobanzi Ncube oweSlovela kodwa ukhona pha eMelika uthi yena to show the world how bad and brutal Mugabe's presidency was, Mr. Mugabe is still a dictator even when he is dead and still costing his alive citizens lots of money, keeping his body for 30 more days. Si ngumuzi Ncube ke lo muzobanzi Ncube sithathe umlaleli ecingweni uKnowledge Ncube unjani Ncube
siyaphila Dube njani bakithi
naye ngonkomo siyabonga usungenele kuhlela kusiphi umbono wakho
sikhathazekile Dube ngokwenzakala ngomgabe khathesi njengokudla undlalo okwenzakalayo ukuthi kati kubela lahlele ngaphi Dube njengoba
Ncube ucingo lwakho angazi ka lwenyuka lwehla lwenyuka sikuzwa kuhle ungazama ukutsheda kancane lapho khona
sikhathazekile babunkomo ngokwenzakalayo kwamgame kathesi ukuthi manje akwenzakala ukuthi ayefihla upendlini akhe yokuthina kumbe besilalela uliyo lapho umfowabo ethi yena no kumele angalasele heroes eka kanti bengilo mbuzo lapha nkomo ukuthi kanti umgabe kasiyo yini hero akusimele yini umuntu achaphisayo zihlobo zakithi manje waye kumele aze ayelahlelwa kozimba kanti sokuyinto enjani na ithi ngabe kunjalo phela wonke amahero wethu waye kuyikuthi wona ahambisa e-heroes eka so kuyinto esithathazayo sonke kakhulu ukuthi singakwenza njani lokho kodwa mna ngombono wami goma bengicabanga ukuthi mhlawumbe umndoda lo angae-heroes eka kwenzele ukuthi lezi zulu lezizukulwana zikwazi ukuthi ziyembona phela khona ngae-heroes eka kwaziva siyofikelwa ngubani thina.
Hayi leyo siyimbali Ncube bathi sebevumele nabomdeni ukuthi abekwe e-National Heroes Acre.
yabo kodwa phela masimuzuliyo angazi mhlawumbe ngizwe into ongasiyo ukuthi yena kuvunyelwe ukuthi kuzohanjwa e-national kwenza wonke umsebenzi 21 short salute kanza kanzithole kodwa ke sebemthatha yena ayelala kwazinto endlini yakhe yokugcina
angazi into ngizile lokho ngoba ubeke watsho njalo kodwa uphinde wethu lamanye amazwi engikhuluma ngawo ntambama selitshonile nje ilanga.
Oso kuyikuthi
umgabe uzabekwa e-National Heroes Acre bathi kuzathatha inyanga kusalungiswa kuhle lapha zabekwa khona e-National Heroes Acre kompana.
Kodwa Nkomo, thina uyazi ukuthi singabandlula abobulawayo asifunzisisi kangako ukuthi kanti umgabe amazi Nkomo lina ngini lapha studio ukuthi ngithatha njani kambe ukuthi lihero kumbe yivilleni ngicela ukuthi ke ngizekini lapho Nkomo.
Thinazo umsebenzi wethu kwahlulela Ncuba ukuthi ubani lihero uzibani kasilo hero thina okwethu ikureport izindaba kuphela.
Nani ngahlali nje lapha empeni bayibiza leZimbabwe mara nani ngapha ngisesouth Africa ngisebenza ne-knowledge ngithi umgabe is a hero uyilento ayiyo namhlanje siyamvota kuthi salute diva dina mgabe elahambe ayolala e-hero.
Hayi siyabonga ngokuba lathi kuhlelo
ngiziphathi kahle siyabonga
balikuthi
silisifonele sinoshelele kodwa ke thina akuba lihero kwakhe siyakuthawutha sazike kodwa ngoba vele asiphe singakwenza kodwa hayi alali kahle umntana vele
ayisikhathi bakithi hayi kunjalo siyabonga
umlaleli
siyabonga mavela sanzi tine mumwe mterere
hayi warikaitsinde kwavari halo kola.
Hello, Tete Mavelas, Mavelas.
Ayi wata tswera makadiko mkoma Donald.
Ndipo zangu.
Taura itinzwe.
Ah, izvozvisa Tete Mavelas, zvakutosvika.
Taura itinzwe zvipi manje mkoma?
Azimuri kubva kumasvingo here mkoma Don.
Ndinobva kumasvingo asi hangi paizvino ndiri kuno South Africa.
Na, ndanzwa kuti zvinohlisa ndikati hayi masvingo.
Zvishuwa.
Taura itinzwe. Mahliswa
nei hurumende yakada kumanikidza nokuti pane iyo vachavo vakazvitaurira kuti handidi kuvigwapo nezvikonzero zvavanoziva vana vakashanda vese musakangamwa saka chavo kuitika ndekuti vari mugovernment iva munangagwa vanozviziva kuti iwe sei wakuda kuzoramba nokuti vanhu vese mukatasa iyo zvekana kukura kwayakaita magamba ose ari ipapo vakavigwa ndivo vashomawo vamwe vaizongoti vachiva asaina deputy kana vanenge vasingawirirana zvakaita vatekere vakavigwavo vasipo nokuti vanga vasina vane zvikonzero zvekutaurirana kwavo havo nevamwe vakadarowo vashoma asi vazhinji vese varipo papo vakavigwa navamugabe saka ende mukatarisa kuti kupinda kwavo ndikukwalifai kuti wapinda papo kwaitonetsa vaiva mukakarara nokuti vatomboramba zvimwe zvenguva kuti haukodzeri nekuti hati munoona zvinonetsa vamwe vanhu vakatopaparticipata chaizvo kuhondo vatinotoziva chaizvo vaitwa nemasita ari pamusoro asi havana kukwanisa kupinda ipapo varivo vamugabe vangari vanyanga panguva yacho.
Saka
ava varipo vakona kuti iwo sei uchizoramba wakaramba zvoita nekuti pane zvavaimboita zvimwe zvino saka makaona kana kuzoti one commando baraki hauatiko pane bhoki ndopane munhu vane mukadzi wavo zvine zvimwe zvazvoita zvekuzama kuputisa muchaka nezvaakuitika zvokuti kwakuzovakwa chii nokuti pahiro zeika pakagara pakavakwa oredi kana kusinga resi saka chiona kuzovakwa chimwe chika sei chiri chii.
Aiwa
mashi. Zvakupa muti mivhunzi yakawanda manje kuti kana vane hama dzavo dzakatoigwapo already ka. Vanofanga kuzvibvunza kuti takati. Nekuti vakangobvuma denga mbenga bati tasiya mune vanoziva zvaitika chezvo zvakunoita manje.
Aiwa mkoma.
Zvakupa mivhunzi nezvakamtona kana hurumende yako tasokumanikidza kuti chii ndiwaimboisa vamwe ipapo saka zvizvi chii zvoita zvokuti pane handingabikisa dzandoti handizvi. Ndoti imi gai Tete Mavelas ini ndingabika ndorega kuzva. Ndoita zvokuti mabikiro akaita ndechiziva kuti pane zvimwe zviripo kana kuti hazvinongokupai mubvunzo
kana akabatwa nemudumbu
asi ndinofanga kubudisa chipoint iyoyo yekuti hai tandiregesa kuti nokuti hakutifungi kuti kungangova kuvabvisa kwavamugabe kwekubviswa pachigaro kwavo kwavasita pakadai nekuti hiro zvika munozviziva mose kuti vanhu vaitiswapo vati vane mukakarara vamwe achitonzi politi bhiroshopo gara pasi vanachena nebhanana vachizoramba pakupedzisa kuti ha ngatiise kuchikombela nokuti chete chete Saka izvizonetsa kuti mazvira zviri kuzouchite kuti chii chiri kuti kuda tongoti edu vada kuviga kwazvimba dai zvechinguva zviri guys kuti zvinongoda sekuti zvotinetse mazuva pete avanda vakushira vanhu chii chinombonyatsokuitwa chaizvo chaizvo
aiwa
pakavakwa kare nekorean government zvatinoziva tose
aiwa musasa
saka tinoda kuzombovakwa chimwe chazvonyanya kuda kutora mazuva akawanda chingava chii
aiwa
Musahla mukoma wangu asi tinotenda nekupinda muchirongwa vachavigwa havo
zvatichaita tiri kuedza kubata valiyo mugabe saka tichavabvunza ntunga tikakwanisa kuvabata nekuti vatapatafona pavanzi hanzi vari pamusangano wavari asi vatifona imaminutes anotevera saka tichabvunza mubvunzo iwoyo kuti chii chiri kumboitika
yevo kunjano
panyaya iyoyi kuti rinda rinenge risina kufana kuvakwa here
hanzi 30 days that's the headlines across you know the world over the latest on the burial of Robert Mugabe but nike abalaleli sibone ku Facebook ekhasini leviyo indebele kulo mihla emihle nokuthula mpofu uthi noma mpofu uthi hey ubusa noma efile lina gambe kuyini khonoko ilungiswani iHeroes Acre kele sichathekele lati iBlue Room siyibonile sathula sizake sibone ingcwaba hayi kuthiwa iBlue Roof mampofu hayi iBlue Room kuzokuba lo Thomas andiweni uthi wena umgaba sithwalise nzima ephila namhla sesihlupha sesihlupha sefile akangcwatshwe mani kuphele lokho kuzokuba lo mcebisi iDube Mthembo twena kulindweni eyazavuke andibuya nje usuhamba nabo abanye balimele izolo kuyophela inyanga okonakele ugift adlamini twena skathele ngendaba zikamgabe kusasa okwenzakala ukuthi ukuzaphiwa abakwamanyamazwe inkokheli zakwamanyamazwe bakhona uThabo Mbeki bakhona oRamaphosa lequla lakhe labanye abavela emazweni achiyeneyo bazaphiwa ke ithuba lokuvalelisa umgabe National Sports Stadium lapho ukuza fakwa khona isidumbu sakhe enkundleni abantu basibone bemvalelisa sibonile uZulu ephiwa ithuba elifanayo izolo lanamhla isidumbu sikaMgabe besise Rufaro Stadium sithathe omunye njalo umlaleli ecingweni kunjani umlaleli
ngibona
ye igama mbani baba
kana
ngubani
Mashangana.
Mashangana.
Yeah.
Akusiphi umbono wakho ba?
Mina umbono wami mina angiboni ukuthi why bangamungwabi because isikhathi mahhala umbona le mali lo muntu. Ilizwe leli walimosha samusha imali futhi.
Naye bathi basalungisa phela indawo lapha afihlwa khona.
Abanye labantu yena ikuyini yena angalikwaziwi abanye laba kanti bethona abantu ba the same time why yena angalikwaziwi kanti
nayi lapho angazi baba ngeke mbaphendulele
hawa awubaphenduleli nami sengikhuluma njalo hayi manje la bayaphosisa ngale ndlela le ngoba leyayenze yakhe idura kakhulu ibe kuze ithathiwe le ndlela yayi ibe government because isizwe leyayidura kakhulu indeyaunda
kodwa ambona ukuthi wayithenga wayakha ngemali kahulumende nxa kuyikuthi wayakha ngemali yakhe iyabi ithathwa ngovesi bani
hayi phela imali kufana la e-South Africa ngithi phela bozuma nabo ba-ake imali basebenzisa imali ze-government phela usebenzisa imali i-chat yabantu le akuthi imali yakhe phela le
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Mashangana.
Mina anginandaba naye lo muntu le mina ngiphuma kubona le echireza ngayenzani lutho akuna mgwaqo akuna mabridge mathile angiyabonga phela umuntu akuna into ayenzileko.
Hayi siyabonga siyakuzwa mnumzana. Hazina vamashangana hapana zvavakatiitira vamugave ya kuchiredzo kwanzi hapana zviripo makumbo enyoka, no development, no nothing.
I think we have another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutaura naoni yasikuni rukaro ikurunga.
Ah, ndimuri kumashonaland west chaiko, kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani zvako?
Taurai tinzwi.
Kuchema tiri kuchema hedu nekuti vane zvavakagona havo, asi pane zvimwe zvacho hapana zvavakaita baba ivavo.
Zvavakagona ndezvipi zvacho?
Vakagona havo kuti isusu sevana vechidiki tigone hedu kuenda kuchikoro, takadzidza hedu bhadi mabasa hakuna.
Muri kuitei mazuva?
Takadzidza madhigirii, tinawo madhigirii akawanda asi hatina mabasa. Tautoona kuti hapana kana chatakadzidzira nekuti madhigiri acho arungopfu kuti ari mumba.
Makadzidza kupi mukoma?
Kuchikangwe.
Ko pane zvamataura yekuti ipapo vakagona, zvavakanyanya kukutadzirai chii sevechidiki?
Tine hama dzedu, ndofunga mukarangara 2008, tine hama dzedu dzakarohwa zvakanyanyisa nemayuthes anopf. Ndidori nehama yangu yakashaika yakarohwa nehama nemazanu pf iyaya, saka ino handinzi kufara kana muchitaura nyaya yezanu pf. Zvinorwadza zvokuti hana kana chekutaura.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Mazviita sei?
Tiri kunzwa, we are hearing there from one of our callers from Karoo in Mashonaland West. Is actually saying he's a youth, although he recognizes that the late President Mugabe did do well in terms of education and stuff. He's not happy because politically he has relatives that were actually affected and were beaten up during the time of campaigning.
And that's what many people were saying, even on Twitter, Marvelous. We saw the MDC officials, including David Coulter, Tendai Biti, Wende, Nelson Chamisa, expressing their condolences on Twitter. And many people really took them to task that, you know, you're paying respects to Mugabe, who killed our people, who killed your people. So that's an issue, really, to many people, especially MDC supporters who lost loved ones in violence, including the Ugrawundi 2008 and so forth.
We have a question here from our top fan, Will Sweeney Hanzi. Saka vanhu vanenge vakaungana here pa 30 days dzacho? Ari kubvunza. Tatichabvunza valiyo Mugabe tikakwanisa kuvabata, vanga vati tivabate. Chirongwa tisati chapera, asi tiri kuramba tichiedza. Clive Machekana ari kuti call me. Colin Madondo hanzi, isusu tiripo paBlue Roof apo, no problem for 30 days chero muchitipa kudya chete. Hanzi, isusu tine tiriko kuBlue Roof na Colin. Terence Naro ari kuti ko hanzi, hanzi ko asi pane question iripo zvakare. Hanzi ko hanzi vamukomo vakavigwa paHeroes zvenharo wani. Handina hangu umbowo, but vamugabe sei vari kuda kuti ivo vanetse kuti vavigwe ipapo. Kozoya Clive Machekano ari kuti viva vaRobert Mugabe, saka vane vamwe vari kuvatsigira, vamwewo vachizoshora zvavanga vari kuita. Colin Madondo ari pano, munoda wafa muchanyu ari pano. Jimmy Maruza ari kuti asi mukagaya kuti Bob ari kuzvinzwa here kana kukuonai, he is dead for real. You are just wasting your time fighting over a dead body. Read the Bible. Munzwe zvinotaurwa nezverufu. Inga munoti munonamata wani. Saka ari kuti ndiwo mazwi anofanira kubatwa nevazhinji. Mbedzi Ronald ari kuti please call me now. Aiwa, tiri kuedza kukufonera iyi mutunga.
Yebo, kunjalo. Marvelous. This is Studio 7. We have 6 minutes remaining on the clock. And tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe. The latest we have from his family is that he will be buried at the National Heroes Acre, but that will only be after about a month since they are still constructing a mausoleum for him. That's a special structure where he will be buried at the National Heroes Acre. And his nephew, Leo Mugabe, says that the construction will take about 30 days. Okusho ukuthi uMgabe uzancwatshwa after about a month in 30 days. Ngoba kusakhiwa leyo ndlu azabekwa khona eHeroes Acre.
Mhm. Tshukunzwa uthi nemthereri. Hello, caller. Hello. Ai, wathi wadi tshukutsona nani uye zve muri kupi? Aiwa, tinokutenda inarenya isikunyatsonzwika asi tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Aiwa, I think you know time is really not on our side, but regai timbonoti pane vamwe vazonyora here pano pa Facebook page yedu. Kune avo vanga vachibva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutaura isu pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti vachavigwa kuHeroes Acre, asi vachavigwa muchivigwa chichiri chida kuvakwa inonzi mausoleum, handiti ntunga. Kuno kutinoiona zvedu muno muAmerica, tinodziona dzakakura chaizvo asi dzinonyanya inenge itori kunge imba chaiyo.
It's a grave, but you know, it's a special grave. Nenge imba, like you are saying, lingcwaba imozilium, lingcwaba elakhiwayo ngani ngokuyindlwana. So uthatha isikhathi, is a special grave. Yikho nje abomdeni kaMgabe besithi kuzathatha isikhathi esingangenyanga 30 days. Kodwa asazi ukuthi really that time is raising eyebrows.
Yes, and also a lot of people are saying it's government funds that are going to be used to build this mausoleum. So it's interesting, but we'd like to actually get hold of Leo Mugabe himself so he can explain to us, will people still be congregating at the Blue Roof for 30 days?
And I hope for those 30 days, the drama would have abated. You can imagine the drama that we have gone through as journalists, yes, already trying to cover this story.
Yes.
Imagine if it is to continue another day.
It's interesting. I think tomorrow we are to see dignitaries coming in. We understand Cyril Ramaphosa of South Africa has confirmed. Former president of Zambia, Kenneth Kaunda, has also confirmed. Kenyatta from Kenya will also be arriving, but we're yet to hear who from the West is coming in. But I had occasion to speak to Deputy Minister Energy Mutodi, and he was saying they are expecting some representatives from the West and Africa. And they said by tomorrow they'll know exactly how many.
At least he didn't say anything controversial.
No, for once he... The controversy playing out on the ground is more controversial.
And you cannot blame him for what's happening there.
You're absolutely right. No, he stuck to what I asked and really came out, you know, with a solid answer to say, you know, they are expecting nearly 30 dignitaries from, you know, representatives of certain countries, but 11 have confirmed. Saka tinenge tichitarisa mangwana kuti ndiani anovasvika kuNational Sports Stadium. Asi program yemswe shondo ntunga ndo ichiri irikunetsa. Mm-hmm. Saka we are going to be keeping an eye and giving you live broadcast tomorrow and Sunday. For now, we'll have to say good night until we meet again tomorrow early in the morning. I'm Marvelous Mthanga Nyahuya in Washington.
And I'm Tunga Milinkoma. Good night, Zimbabwe.
Anzi tete mbogarepa chirongwa chiri kunakidza ndikolo ni madondo. Sorry, we have to go. Sorry.